Naya, Jima, disasters. Nya, Dlebaka, Leba, Gresi, Dikotation. Asi, Munuwekiara, Nika, Aniko, Zero. Yekuchengitiza upeni, yekuchengitiza zwanikwa, yekuchengitiza zwakwa, yekuchengitiza zvipfuyo nezvirimwa. Naizvozvo, inyika development practitioner ndinoona zvakanyanya kukosha kuti kunyanya varimi vanofanira kuva vari alert kana kuti vakangwarira dambudziko irori, nekuti madisaster iyaya mafashama iyaya ari kutaurwa nedepartment of food protection ane dambudziko guru kwazvo kunyaya dzefood security, kunyaya dzezvipfuyo.
Zvinombokonzerwa nei kuti kuzoita mafashamo kudai?
Mafashamo tingati ndoatingati maresults emacyclone zvikonzerwa nekushandurwa kuita mamiriro ekunze, rekuti mhepo mupengo dzinongouya, madutu mupengo anongouya, mhepo idzomvura mupengo dzinongouya, kuda kushandurwa kuita mamiriro ekunze. Tikatarisa the root cause the climate change, taona kuti nyaya dzemaindustry ziitwa nemadeveloped countries zvavari kushandisa maindastry yavo, kuona zvakare nyaya yeglobal warming ichitsimidzwa nenyaya iyeri kuparadzwa kwemiti. Zvakare that industry ndonyanyanya kupa dambudziko irori.
Ndopedzisira ndichitsvagawo kuti veruzhinji munoona vaine ruzivo here rwakakwanira kuti vagare vakazvichengetedza munguva dzakadai?
Chinoitika ndechekuti dambudziko remafloods rinobata vanhu vari panzvimbo dzakasiyana. Zvimwe zvacho zvinoda kuuya vanhu vakavarayirwa, vamwe vanogonange vane ruzivo rushoma. Asi panyaya idzi dzakakosha kuti vanhu vedu varambe vachidzidziswa nguva nenguva. Midziyo panyaya dzemafloods nenyaya idzodzo rwakakosha. Hatigoni kuti vanhu vane ruzivo rwakakwana kana kuti havana ruzivo rwakakwana, asi ibasa remunhu wese, ibasa reprivate sector, ibasa nehurumende, ibasa remaNGO, ibasa revanhu vane ruzivo nezvazvo, kudzidzisa nekuyeuchidza mumwe waugere naye kuti nyaya yemafloods, nyaya yemhepo mupengo iyoyi idambudziko, munhu ngaagare akangwarira uye akatarira chii chiri kuitika.
Saka chenjedzo yamungasiyirewo veruzhinji ndeyekuti kudii vakanjengo?
Naizvozvo varimi vedu vanofanira kugara vakavhura maziso, uyezve vakatarisa zvipfuyo zvavo nezvirimwa zvavo. Vanofanira kuramba vakateerera mashoko eunyanzvi, mashoko echenjedzo anobva kuhurumende kuburikidza nesangano reseed protection. Saka anodayira kuti makure apfuura takasanga dambudziko irori kumanyika neprovince, cyclone idai yaparadza zvipfuyo, yaparadza zvirimwa, yaparadza upenyu hwevanhu. Saka nyaya yemadisasters inyaya yakakosha kuru munyaya dzebudiriro, uyezve nyaya yedisaster management yakatikoshera. Uye tinokurudzira varimi nevose vasiri varime kuti vangogarawo vari alert, nekuti mafloods chokwadi anoparadza.